Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 3,169 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududhuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasitole vati vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzamatutu. Vasitole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 manheru. Kubva ipapo paakasungwa haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombere mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashlachwa vevatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato remDC Alliance kumashonal and west kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mtauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwewo nyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose, uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nhasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem nawo. Kushanda, ya, tirikushanda hedu zvakanaka, hatina bata muna vanhu mutauni.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroad block mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isi kunetsa but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba muzvakanaka. Vanhu vanga vasimo mutown makuseni vanga vari vashoma asi izvozvi hazvanani vanhu vati wandei mutown. Tirikwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re 31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyunyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfuura vanhu vairatidzira, izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Moshande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irikugadzirisa zvose zviri muMoshande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLovemore Maduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMoshande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zviva kuti chii tiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotikwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaa kuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripoti yeMoshande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeani munhu akaita izvozvo? Izvo vanhu ivavo vakafurwa nani? Komisheni yeDMO Tlandi yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. saka icho chicho chichitungo chakatoburwa hurumende yakatambira zvino izvozvo kuti masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu saka is one point chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration mapurisa nemasoja havafaniri kudarikidza mutemo wekuti vayatobata kuti mademonstrations asaita violence asi havafaniri kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuitira zvakadaro vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kutevedza mutemo anenge asina kutevedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova
matimi chimwe chisungo chakabuda necommission iyi ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafaniri kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri
handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro nekuti manezuro kana chara musi wa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda pamwe pane vanhu 4,500,1,000 vari kufamba vari zvakaitika muna 1 August vani zvokuishudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda hatina kuona mademonstration erudzi rwaurutaurorwo rwevanhu you know madhemo aiitwa anoitwa kuamerika ikoko when you get demonstrations the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachinhu kuti pane demonstration hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations erudzi rwatakadila narwo mumontante commission
imi semakomishina anga ari mumosande commission aya munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo
tinorombo nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August toona kuti ndiani akakonsera zvinhu izvozvo tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa tikapa marecommendations iwavo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence akazvinyora futi muripoti iyoyo zvaakune vanhu vezimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here hazvinhu zvemontante commission kuti ione ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati havasiri mamps anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here kunenge kwatova nemapurisa kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro saka ibasa recivil society magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuzimbabwe nekuti commission report yedu iyi nganditi zvibude pachena munhu wese anayo mimi sevatori venhu nayo iri paintanet anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona montante commission anozviona and then hazvisi zvekommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo basa ravo akatodi akatopedza but ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika kwete kungotaura zvatinenge tisiri kuona kuti zvakaitika sezvaanga wataura pakutanga kuti uri kutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi media akaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika
but vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho tinayo mavhidhiyo tinayo mapikicha tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro
ukanditumirawo ndingazopatata interview nei ndanisa ndamaona mavhidhios aakutaura iwo
mutungamiri wenational constitutional assembly valavumo madhuku vachitaura vari parunhare vari muharare tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga kuti tinzwewo maonero avo
kwete hationi hurumende yezimbabwe ichitevedza zvakatarwa nemohlande commission iyo yakabhadharwa mari zviuru nezviuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa 1 August 2018 asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa nemohlande commission zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove kuti vaone chechouviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vanova gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMoshande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMoshande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yei zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa? Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMoshande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMoshande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Moshande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichichevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMoshande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Chaita kuti ndiuye panapa ka ndechekuti neno handisi kufara nesituation iri kuZimbabwe. Tinoda kuratidza kuti handisi kufara zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi korekt. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa, vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi, hatina fuel petrol chaiyo, unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neujani, taneta nekubiwa, taneta nekuopresswa nevanhu ivava. And tikuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here musure nekuratidzira kwamaita?
Tofanha kusanduka tikaramba takaisa pressure kudai, so zvinotofanha kusanduka because tisu vanhu vacho tiswari dire Zimbabwe. Tisitoka na kutora kuti hatisi kufara nazvo. And hiyo reaction yayo inoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara. Saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita. Tinongoti vanhu veZimbabwe ngatisanetei. Ngatisanetei nekuti tikaneta ivo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingoti dhanire. Ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingirira, toramba tichipusha, toramba tichienda mberi kusvika zvaita.
Tinonzi tafadzwa matinenga. Tiri chizvaro chezvirazvo vanogara munomo Washington. Sandipa sungura kuti ndiye munomo gwara nhasi panguva yekofi ndakateerera zvakataurwa neanahanzvadzi dzangu dzemuZimbabwe dzakati musa July 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhumendi yedu inova iyo ZANU-PF kupa vanhu zvavarifanira kupiwa chikafu healthcare right now tipa nguva yekofi asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nePPE yekuti vakwanisa kushanda mazinesis ari kutya kuenda kumabasa inini sechizvaro chekuZimbabwe chinogara munomudhiaspora ndakasvika onors the onors only one theZimbabwen ari kumusha asi is only as well takataura nesi tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp kana uchikwanisa even kuenda paFacebook or even on Twitter you know kuti that thing has an impact nokuti zvizvozvo vomasopi vayo ari kutidizira gavhumendi yedu hazvikwanisa kuzvizwa muri kunyora saka zvirovo kuti unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudhiaspora about the people vari kuku kuZimbabwe tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muamerica nekuZimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kukakurova
tataura kuti munhu wese ngau yakapfeka mask uye nehand sanitizer yako usamhorese munhu usahadze munhu nekuti ndokukwasa kunoita chinhu saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apati tirikutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines
takumhoresai mose ndiri chizvarwa chezimbabwe tandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muno muwashington dc munova mandinogara chinhuwani chandinesa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuZimbabwe asi vanhu vanga vakapa od kuti vatange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuti vaone ndozvandisimudza izvozvo zvandirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga achichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezviri kuita hurumende iri kuri kurwira kuti munhu wese agute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoldier asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya zvakaona kumusha
dai maiwana mukana wokutaura navo masoja nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvo
dai ndaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makwapa mhiko yekuti mutange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Margaret Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepe
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown. Togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson.
Ndinofara mukoma Jonga makadini ikoko.
Aiwa kunotire vapenyu chose mukoma Chamson. Tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvunza kufamba-famba. Tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow amunosimboita.
Mukoma pakati omei taka nyanyi sakuma usaka nyanyi sisa kana tripa na uwe kutitinga shada sakadini tiri mungu ya kadaye COVID-19 tunuona ma musicians vale padambu ziko rakati kurei na kutiva jinji za ma musicians vanungu mnira ni kuita mashoza avu sezo mwuzi wa kuti inyaze maru ya otizi ya zaka enda karikari zia ni kutakwe chivishu nzapayezi zaka ma musicians anga alikurarama kana kutitoji anurarama ne na we mashozi saka zuyo saka tuwa mera uskuru kusanganisira ne niwo ni mamwa ma musicians
saka murukurarama sei kana musiru kukwanisa kunge mchita mashozi nguwa hiyo ino ye lockdown murukuwa narubatiru ere kubwa kana kuhurumende kana kune munga masangani
ma munza mfunzo wakana agacha yesu kurarama kwema atensi kwaka uma pangwa ino hii kwaka nyanye saku uma saka nyanye sisa nekuti akuna zvakanyatso simba kana zvisingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi saizvozvo akuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna machi saka we are totally grounded we are stuck hatina pekuti singati todini pakatiomei
tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino ye COVID lockdown varikutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro
tiri panguva iyo ye lockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa seni ndaane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June ndopatada kuburitsa album iroro pabhizidhe rangu ndikati ndongoriburitsa pabhizidhe so hazvina kuzofamba seizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album vana vagara mudzimba album rabuda rinoda kupuwa airplay rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows so ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuretio but vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho achitenderera achiita mashows kupromota album saka takangohoda album rerya ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album so pane maalbum maviri
mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya
chokwadi ndine single yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo ndo iri paalbum randamboreva iri rinonzi Gamba Remoyo zvakaita kuti ndiburitse singu iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa newakavamba chimurenga ichocho so ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day Defense Forces Day so ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa singu iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa albhamu iri rakamira riripa standby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albhamu richiburitswa asi singu yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura nhoroondo yezimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirege ndingoburitse singu iyi asi iri paalbhamu rinonzi Gamba Remoyo ndinotenda mukoma Joka
aiwa nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumuimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pa60 nevanomwe vanhu 13 vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana mchida utitumira tsamba mbozha zvitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see cut this.